Ini ndini Marvelous mplanganya huye ndi chiti hei no misoro ye na uzeduza nasi china gunya na 6/2018. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vanodzoka kumusha mushure mekupinda musangano we Forum on China Africa Cooperation ku China uyo wakapindwa one nevamwe vatungamiri venyika dzemu Africa. Batore MDCT inotungamirwa na Nelson Chamisa inoita musangano we National Standing Committee. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoita musangano nevagari pamwe nevane zvido zveguta iri vachirondedzera mashandiro avachaita pamwe netarisiro yavo sameya mutsva weguta guru renyika. Makanzura ekuchegutu anoisa zvipikiri munzeve achisarudza meya wavanoda zviri kunze kwezvinonzi zvanga zvatarwa nevakuru veMDC Alliance. Makanzura ekumasvingo anonetsana zvichitevera kuvhoterwa kwemutevedzeri wameya muguta anobva kubato reZANU PF. Dare repamusoro rinoti mapurisa haana mvumo yekurambidza MDC Alliance musangano wayo sezvayakaita kukwekwe svondo rapera. Vamwe vapoteri rekuBotswana votarisirwa kudzokerwa kumusha nemusi wechishanu chinouya sezvo upenyu huri kuvaomera paDukwi Refugee Camp pavanogara. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa nhengo dzeparamende dzevanhukadzi dzakatoreswa mhiko nezuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kutierera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.